It's as simple as that.
Yeah, but when we come
order,
here, we
order,
don't want to be filled with order, that we are second and sixth.
Order, order, sir.
No.
Order. Don't
you are dictating
us.
To us.
I'm not dictating.
You are dictating to us.
Don't threaten us. Don't threaten us.
Yes.
Don't threaten us.
No. You are now dictating.
Don't threaten us.
You want to act like a headmaster. It's
don't threaten us.
We mean well here.
Don't threaten. Just submit your documents. Just submit the documents. Submit the documents. That's it. Don't care. Don't threaten us.
Avo ndiva vachikajena navanyabadza vachipopotedzana muparamende nhasi vambonana navanyabadza vakavimbisa komiti inoona nezvekurima kuti vachaipa magwaro aya asi nhasi vazoti havakwanisi vachiti hafaniri kuonekwa neveruzhinji uye mamwe makambani avari kushanda navo anogona kutemerwa zvirango zveupfumi kana akazivikanwa kuti ari kushanda nehurumende yezimbabwe nhengo dzese dzekomiti inoona nezvekurima hadzina kufara nokuita kwevaviri ava imwe nhengo yekomiti iyi amai Finichitembwe veMDCT vati zviri pachena kuti vakuru vakuru veADA vari kuzvidza dare.
Tiri kuitei konavo vanhu ava muno kana tisina mapapers iwayo. Tiri kupedzerwa nguva yedu nekuti we are just talking zvino tisina musoro. Please chairman, zvanga zviri nani kuti vabude havo voenda because pane kwavanoreporta not mumba muno.
Varapson mavhenyengwa vezanu PF vaudza vambona navanyabadza kuti hapana chinoshamisira paADA uye vanofanira kuunza magwaro ese ari kudiwa nekomiti yavo sezvinongoita mamwe makambani ehurumende.
Vanozviziva here kuti maparastatal muhurumende akawanda anodaidzwa achiuya kuparlamend achiunza madocuments anenge akumbigwa neparlamend kuti aongororwe. Nokuti kana iri parastatal, it's a government entity, inofanirwa kuti izivise vanhu munyika mashandisirwo ari kuitwa chii mari yenyika. Nokuti kana vachipinda mumapartnership havapindi mupartnership nemari yavo sasiwo iwoyo muhomwe, asi kuti imari yekuti vanotopuwawo dzimwe magrants anotobva kuhurumende. Isu semaMP tine tichifanira kuti tizive kuti mari yabva kuhurumende yafamba sei.
Vatafana na Jove Zanu PF vatiwo vakuru vakuru veADA vachiri kurarama muhurumende yekare uye vanofanira kushandura maitiro.
Zvandiri kuona kuADA chairman vachiri kurarama neold dispensation vanhu iko zvino I think pa new dispensation zvinhu zvinoitwa in a transparent manner, so I don't know tiko zvavari kuita izvi zvichiri tichiri kurarama here tiumashure here kauti chii, because I think this is the high time kuti zvinhu zvese zvinoitwa angava macontracts ese macontracts egovernment I think we have to see macontracts amunosainirana.
Vatongesai mudambo vezanu PF vayambira vamboona kuti vanofanira kuita zvinodiwa neparamende kana vachiri kuda basa kuADA.
Vamboona muri kuzeve kuti muri mushandi hamusumuridzi weADA, then two beside kuramba nemadocuments kuparlament, minister makambovapo here vanova ndivo vakuru venyu uyezve makamuemployiwa nani akakuemployai akuda kuziva makuramba, saka ziva izvozvo.
Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzati kuramba nemagwaro kuri kuita vakuru vakuru veADA kunoratidza kuti pane zvakaipa zvavari kuvanza. Kambani yeADA iri kuita zvirongwa zvakawanda zvekurima zvakaita seCommand Agriculture uye inoshanda nemakambani akawanda emuno neekunze. ADA ine zvibvumirano zvayakaita zvisina kufadza veruzhinji zvakaita sechibvumirano chayakaita nekambani yeGreen Fuels kuChimanimani uko kwakabviswa vanhu vakawanda panzvimbo dzavaigara. Paramende iri kuongorora zvibvumirano izvi nechinangwa chekuona kuti pane zviri kuwana hurumende here kana kuti kwete. VEADA vanotarisirwa kumira pamberi pekomiti zvakare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.